taka famba taka singa uzatati nasu ukubata shunga na nilangu langa waka singa usabu asika waka singa kutaura taka zuona kuti zavo zombo kuda shanga sina ku simba seshe kisa kai tuona tunye ya kafamba shikana
tawa mafumi
aywa tino fara neza kaitua munoona kana uchino chila mfura mungu wakaenda uchino chila mfura ne bucket sino finza onoba wango ona kuti inongo riju zirati zirai ukuruno rupa ukuruno rudunurwa taka ona kuti wabuye wedawa awato zivi huu kutuwaka wina nemba zibu tuwa zingani
hehehehe
zino faza kuwa munu wakaita salama fume wakiramba wakango tika sawaka tanga napo chaneka munu mnika mebi ndesho kutiva kuma na ila avave mtisia vano zivuza hivo nema pamusoro pe battle champion vazvudza nema ndozvomanya nazvo isu tinoziva kuti vamunangagwa vakawana mavhoti mangana vamunangagwa vakawana 2,460,010
ari kungodzi
asi vamunangagwa vakapfuura 50% plus 1 ne 31,830
vamafume manzwa akazvataurwa navachinyoka vari kuti manhamba muri kutaurava nawo
chaiva chiripo ndechekuti vheki yakakanya varume aa mukukwerenzerwa kwenyaya izvi murume aitaurira isu akanyatsotaura kuti kana muchiti munhu akahwina uyu akambohwina nemavhoti manganiko pakaita runyararo kubirwa kwedu ndekwekuti imimi hamusi kuziva kana figa yekuti mupe munhu wenyu wamunoti akahwina hamusi kutoziva kuti akahwina nemangani saka anogochinja seiko vheki yachinja rutatu haina kuzviramba mukoti kuti tachinja rutatu
ndibvunze mbvudzo ndomboya kwamuri vachinyoka mangwana mutongo wedare uchapiwa muchaona nyika ichikwanisa kufambira mberi here mune zvakanaka kana kuti mapishapisha anoramba aripo
inini sokufunga kwangu ndiko kudai mangwana kana mutongo wedare ukabuda tikamira kamwe chete tose tikati haibodo zvatongwa izvi ngatichizvigamuchirai nyika yedu inofamba zvakanaka asi kana vakati taruza kudai voita zvavakaita muna 2013 zviya kuti hei tongai tione vomanya vonokumbira masanctions kunana america uku hapana unouya achivuya achizowirana nesu vanobva kumativi ikoko saka programu yavamunangagwa ichabuda mberi inobudira mberi izvozvo hazvina doubt asi inogona kusazoita as successful sezvainge ichifanira kuita dai tose samazimbabweni tamira pamwe chete
vamafume munoti kudini nyaya zvirango zviri kutaurwa izvo nezvinhu
takabirirwa pajekerere munhu wese achiona ichitadza kutaura mafiga ayo ichitadza kutaura kuti zvimwe zvinhu zvakafamba sei apa pane vanhu vakashayika vachipfurwa nemasoja murodhi zvakaonekwa nenyika yese nepasi rese tekeshere tichiona vanhu vakanga vachishungurudzwa nekutambudzwa 5 years idzi dzapera takashungurudzikwa tichitambura mari haisi kuwanikwa mumabhengi inflation yakutosvika pa100% isusu hatizi risu tinotadzisa vanhu kutonga hunhu hwavo hwavanoita kana uchitonga hunoita kuti nyika iyi iparare umondi huriko udzvanyiriri huriko zvese zviriko izvo vanhu variko nyika yose inozvidzwa inini muchangouya kuzanupiefu hamungatarisi ndizvozvo
ndo zvamunotaura izvozvo fambai nazvo vamafume asi mangwana
kana
urikirai mutongo wedare mangwana
uri munhu achangojoina chechi unongozvida kukunda mabhishopu kuparidza shoko ravo hamungaparidzi zvezanuka kudarika mabhishopu ezanu